Vashora pakuratidzwa kwamai matutu pamarindano regwamagamba enyika nhasi vamunangagwa vatsanangura mushakabvu semunhu akashanda zvikuru kuti madzimai asimudzirwe munyika.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character. A devotee Seventh-day Adventist, the late Amai Matutu's God-fearing humility, honesty, transparency, trustworthiness, and love underpinned her success in the party and government.
Mashoko avamunangagwa aya atsinhirwa nenhengo yepolitibhiro yezanu PF uye vari gurukota rezvemari vapatrick chinamasa.
Aiwa, tine urombo nekushaka kwacomrade Toko Zile Matutu, munhu yetakasana naye zvikuru. Akanga ari munhu anokurudzira kuempowerment yemadzimai. Anga ari munhu anga ari honest ari pachokwadi. Anga ari munhu aida unit. So ndine urombo nezvaitika kuna comrade Toko Zile kuti asaikirwa negamba redu.
Vamunangagwa vatiwo vari kufara zvikuru sebato kuti vakawana nhengo dzeparamende dzakawanda musarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru, asi vamunangagwa havana kutaura nezvekukwikwidzwa kumatare kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Kunyange hazvo ZANU PF yakakunda zvine mutsindo musarudzo, MDC Alliance iri kukwikwidza zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nedzimwe nzvimbo 20 uko kwakakunda ZANU PF musarudzo dzeparamende. Nhengo yepolitibhiro yezanu PF vapawo mangwana vatsanangurawo amai Matutu semunhu akashandira nyika pamwe nebato ravo zvakakomba. Izvi zvatsinhirwa nevaimbova mumiriri wekuwadzana muparamende amai Betty Kaseke.
Isusu semadzimai tiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanyisa nekurasikirwa kwataita namama vedu mai Toko Zile Matutu, because ndiye amai vakanga vari amai vakanga vachitifundisa kunyanyanyanya isusu vakanga vachiri kukura mupolitics. She was a hard working woman. Ndokumwe kwatiri kutora kushanda kwese kwamuri kuona tichiita. She was also a fearless cadre. Saka tiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanyisa. Saka tinongoti kumhuri yarasikirwa, tiri pamwe chete ende havana kurasikirwa vari voga. Nesuwo semusangano semadzimai tarasikirwa zvakanyanyisa. Hatizive kuti ndiani achatora basa rakanga richibatwa namai vavo. Hatifungi kuti pane mumwe munhu watinokwanisa kuwana anoshanda mashandiro akanga achiita amai vedu. Saka tiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanyisa nekurasikirwa kwataita mukati mezuva ranaro.
Amai Kaseke vati madzimai anofanira kushandira nyika zvakasimba sezvavanoti zvakaitwa naamai Matutu kuti vagozopihwawo remekedzo rwokuvigwa pamarinda eHeroes Acre sezvaitwa amai Matutu. Pari zvino vanhu vakawanda vakavigwa pamarinda anovigwa magamba enyika vanhurume.
Munhu azouya kuzoradzikwa pano inyaya yenhoroondo. Saka madzimai mamwe havanogona kunge vanga vasina nhoroondo inokodzera kuti vange vachiradzikwa pano. Muri kuona amai Matutu vaunzwa pano kuburikidza nenhoroondo yako. Panapa haisi nzvimbo yekungoti nekuti washanda mugovernment wakuunzwa mukati menzvimbo ino. But vane nhoroondo kubvira kuhondo kuti wakaita contribution yakakura sei kuti nyika izowana rusununguko rwarunaro mukati mezuva ranhasi.
Amai Matutu avo vakaberekwa musi wa26 kukadzi 1957 vaive nhengo yezapu. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere, zapu nezanu PF zvabatana. Mushakabvu akabata zvigaro zvakawanda muzanu PF muboka remadzimai uye akazogadzwa kuva gavhuna wedunhu rematebeleland North kubva muna 2005 kusvika muna 2013. Muna 2012 vakaitwa sachigaro wezanu PF mudunhu rematebeleland North, uye muna 2015 ndivo vakange vari mutevedzeri wasachigaro wepan African Parliament muna 2016 vakazoitwa mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko kusvika pavakazoshaya musi wemuvhuro amai Matutu vange vari mutevedzeri wemunyori mboka remadzimai mubato rezanu PF Mushakabvu asiya murume vaJonathan Matutu nevana vana vakomana vaviri nevanasikana vaviri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.